Izvi zvabuda pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center kumasvingo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro wemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaThomas Mbetu vati sevagari vanofarira chirongwa ichi icho chiri mubumbiro remutemo wenyika, uye vanoshushikana kuti chirongwa ichi hachisi kufamba nekuti vatungamiri venyika havasi kuda kuti chirongwa ichi chibudirire. Vati vatungamiriri vanoda kuramba vakabata matomu.
Devolution to a supporter yaitwa zvakanaka because this knows that we don't have much. This knows that our priorities are not that. This to not participate. This to not teach world our leaders accountable.
Vanoti kana pakave nehurumende dzematunhu zvinoreva kuti vanhu mumatunhu aya vanenge vavakiita zvirongwa zvavanoda kwete kuenda kuHarare. Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mugodzwa vaudza musangano uyu kuti havaonese kuti chirongwa ichi chichabudirira nekuti chikabudirira vanhu vanozopfuma, izvo zvinoita kuti vanetse kutonga. Dr. Mugodzwa vati vatungamiriri vanofarira kutonga varombo, uye zvirongwa izvi zvinobudirira chete munyika dzine utongi hwejekere.
Kuri kuti devolution inobudirira mabenefits anowanikwa nevanhu ndiaya, vanhu vese vachafarira kushandira nyika yavo nenyaya yekuti umwe neumwe wedu anenge achiwana paanonokora. Hamenoona muchipanzwisisa kana devolution kuri kuti yaitwa nemazvo muno mumazvino kana muno muZimbabwe, munhu wese will be a full participant in government. Unenge uchitoona kuti ndiri kutonga nyika iyi.
Vachitaurawo pamusangano uyu meya wemasvingo vaColin Maboke vati ichi chirongwa chakanaka chose, asi pane zvinofanira kugadziriswa kuti makanzuro ematunhu atange kushanda. VaMaboke vati kanzuro yavo yakatopiwa mazana maviri ezviuru zvemadhora pasi pechirongwa ichi, asi mari iyi haina chayakashanda nekuti hapana kanzuro yedunhu inofanira kunge ichiona kuti mari iyi yashanda sei.
For example, kutangapuwa 200,000 takangoipuwa zvikanzi hatina kudzonzi munoita sei nayo mari iyoyo. Hakuna wakatikonsulta kuti maprojects amoda kuita mukanzuro anoda mari yakawanda sei. Takatoda kuita zvibhorani nemariya, but pane process yokuti kana yaita zvibhorani nemari dzegovernment hatipfumi makusenti takangoitora mari iyoyo. Tinoti tatouya kune wepote dzirirachibhorani apa itai apa itai apa. Pane maprocedures anenge achidiwa kuti aitwe futi anoenderana nemaregulations eplus. Saka anotora futi nguva yacho kusvika mari yadi yarwa neinflation.
Mubhajeti regore rino hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni mazana matatu kumatunhu ese. Kanzuro yemasvingo iri kutarisirwa kupiwa mamiriyoni maviri. VaFinance Makwarimba veZANU PF vanove nhengo yemasvingo provincial council vaudzawo musangano uyu kuti nhengo dzeparamende idzo dzichange dziri nhengo dzemakanzuro ematunhu aya ndidzo dzinofanira kugadzira mutemo wekuti makanzuro aya atange kushanda, asi vati vanoziva kuti pane zvave kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi.
I'm sure the noise yamuri kunzwa yakawanda zvinambobviri, and maybe my legislators achindo asingadi because they want to be part of the council, but it's contradictory, like the mayor has already spoken.
Imwe nengo yemasvingo provincial council vari vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Amai Sara Matenga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuti kubvira pakaitwa sarudzo kusvika nhasi havasati vave kushanda. Zvimwe zvabuda pamusangano wanhasi ndezvekuti vanhu havasi kufara kuti vanhu vanobva kune mamwe matunhu ndivo vari kuuya kudunhu remasvingo vachipiwa mikana yekuzotanga mabhizimisi akaita sekuvaka mahotera, kuita mabasa ekuredza nemamwe kudhamu retokwemukosi, asi vagari vemudunhu vachishayiswa mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.